yakaita tsaona yebus accident pabondera na bhazi reZupco neHonda Fit pa209 km peak Harare Blawai Road pajoni goko 10 off takatarisana inonzi iyo Kwekwe Truckers Inn. Pari kunzi Honda Fit yanga ichibva nekuHarare direction iri bhazi reZupco richibvawo muKwekwe richienda kuHarare. Saka pari kunzi Honda Fit apinda muleni encroached muleni yebhazi ndokubva bhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi ndokubva yarola 3 times pakafa vanhu 3 vanosanganisira driver. Bhazio razorovawo muti ndokubva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi musina munhu yanga achitenga mavise ndobva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi zvekare pane vanhu vanga vachitakura makofi. Saka mubhazi mafa vanhu 3 ipapo umwe azofira kuchipatara zvichireva kuti vanhu vese vafa 7.